isu tiri pachena kuti chinonzi bato hausi mudhuri chinonzi bato haisi pfungwa inobva kudare redzimhosva chinonzi bato vanhu chinonzi bato tisu uye tinoziva kuti panogona kunge pane kusaona kwakajeka kwakaitwawo nedare redzimhosva vachaoneswawo nenguva yakafanira hatisi kana kutomboshaya hope kana kutambudzika nechiitiko chakadai nokuti tinongozviziva kuti pakupera kwazvo zvose nyika ichafamba zvakanaka muzinda mukuru wemusangano uchatorwa nevaridzi vavo nokuti musha uyu uri kugarwa uchirendwa nesu veMDC Alliance kubva kune vakabata musha uyu vari varidzi vemusha saka haazvakabva kumatare edzimhosva hazvinyanyo kutikanganisa nokuti isu tinoziva kuti kumatare evanhu muhana dzavo mupfungwa dzavo vanhu vari kuziva zviri kuitika kuti musha wapindwa napongwe zanu PF yapindira mukati isi hatitomboni hama dzedu dzimwe dziri kushandiswa sekuti ndo dambudziko dambudziko izanu PF dambudziko ndevamunangagwa vane hondo yavo yekuti takavakwapaidza muna 2018 mumaelections havana kuzombomuka kubva ipapo nanhasi mbama iyoyo yakavarova yechinja ndo yavaroda kuzama kuona kuti vakadimbura zvigunwe vakanoikanganisa vakadimbura ruoko rwayo pamwe mbama iyo haidzokizve pasarudzo dzinogona kuuya pane imwe nguva ingatevera saka hazvitishayisi hope hazvitikanganisi chinangwa chedu kuvaka chinangwa chedu kubatanidza chinangwa chedu kutungamirira chinangwa chedu kuenda kune zvenyaya dzezvechikafu zvokudya kwevanhu nematambudziko avo kunyanya pakorona vanhu vachitambudzwa kunyanya pakorona vanhu vachitorerwa mikana yavo yekurarama muramba tsvina 2 yakaparadza zvinhu zvevanhu mitengo ichingokwira ike zvino taona iko keshi yabhanwa ndo zvinhu zvatiri kunangana nazvo izvozvo vanozvishandira mabasa avo emaoko vari kutadza kuzvishandira makombi haachakwanisi kuita basa akutorerwa kwanzi kwaane zupuko ihwo unjire hwokuti zvose ngangu mabasa ezano ndo atakatarisana nawo
kune vakawanda zvikuru vatsigiri venyu vari kuti izvo muMDC Alliance muzere magweta vawelshman ncuve vatendai biti nemi vachamisa pamwe navajob sikala chii chaizvo chiri kupa kuti imi muende kumatare uko muri kukundikana
hatina kana kumbovhunduka pokuti taenda kumatare zvakafanana nevanhu vari kupinda murukodoya asi rukodoya rwoda kuti rupindwe kuti muone kuti kunoendwa hakuna vanhu vagoziva kuti nzira haisi kuya kune rukodoya nzira iri kusina makomo nzira iri kusina nzizi nzira iri kunyaya dzezvegusaro zhinji kuvanhu zvavanoda saka patinoenda kumatare edzimhosva tiri kuendera chokutanga kuti tinge tichitsveta uchapupu kana kuti evidence yekukanganiswa kuitira ramangwana nokuti kuchavara uye tsvanduko iri kuuya zvino zvino kana kwazovara kunoda panhu panenge pachinzi zvakanyorwa pakati zvikaiswa pakati zvikasanzwisika pakati chechipiri tiri kuendawo nokuti tinozviziva kuti hatisi vanhu vanoda kuonekwa kunge tinoita zvinhu zvejambanja kana mhirishonga pakatorwa musha wedu weHarvest House wakatorwa usiku uchishandiswa mapurisa panga pane mauto zvokuti vasecretary general vedu pavakaenda ikoko vahwende vakabva vaenda kumapurisa vachiko zvii zvikanzi isi hatisi tiri pano endai kumasoja rav masoja akatisi hatishandi nemi tinoshanda nemashefu edu anoti pamainstructions sakureva kuti zvanga zviri zvinhu zvakarongwa munozviziva kuti chipembenene kupinda munzeve yemwana chinenge chawaridza bonde kare kare rukukwe rwanga rwawaridzwa chiri chirongwa kana kuti mushandira pamwe pakati perima riri kuzanu PF navamunangagwa nevamwe vava vatumwa kana kuti zvikonzi zverima zvatiri kuona zviri kuitika saka patinoenda kumakotsi ngazvinzwisike nenyika mazuva aya ngaagamuchirwe atambirwe kuti tinoenda kumakotsi chiri chinangwa chokuti tivandudze kana kuti kuparura chinangwa chedu chekumatongerwo enyika yatingati illegal strategy inofidha kupolitical strategy zvinhu zvese zvepolitics zvinoperera kuvanhu asi kuti zviperere kuvanhu zvinoda kuti zvinge zvatsvetwa pachena kana kuti patafura patebhuro pamusoro pegomo izvi zvinoitwa taenda kumakotsi saka kuna vamwe vanenge vachigumbuka ko zvaindirwe kumakotsi haisi nyaya yekuti kune magweta inyaya yekuti tiri bato rinoda zvemutemo asi rikuona kuti mutemo wekwedu waakushandiswa zvakasiyana nokuti zvinotarisa kunzi wabuda mumbamani chinhu chatiri kutsoropodza chinhu chatiri kuongorora uye hatizodyiwe sematemba takasvinura tinoda kuti titange kuona mumwe muonero wokuti kana tichienda kumakotsi tiri kungoenda kumakotsi yete tazvizurudzwa asi sisu tiri kuendesa vamwe nokuti taona kuti patiri kuenda ikoko kunenge kwane mamwe maitiro ekuti tinobva tanoona sokuti chizarira chiri kushandiswa nehama dzedu dzatiri kuona dziri kushanda nevamwe kuseruko vatisiri kuona.
Matare amuri kutaura aya vachamisa akatiwo MDC Alliance harisi bato riri pamutemo. Zvii zvamuri kuita mukugadzirisa nyaya iyi?
Haicho hachisi chokwadi mukoma Ray. Chakataurwa ndechekuti vakati pamagwaro akanga aripo panguva iyoyo vanga vasina bumbiro remutemo MDC Alliance, asi vakatotaura munyaya iyoyo vakanga vachizeya nyaya vachitapi kuti MDC Alliance ibato, asi chatisina ndechekuti tingati ine gora here kusuwa kana kusuwiwa kuendesa vanhu kudare kana kusaendesa vanhu kudare. Saka toda kuona bumbiro rayo remutemo, izvozvo zvakazogadziriswa nemagweta edu nokuti zvinhu zvakanga zvange zvisina kunge zvakumbirwa kubva pakutanga. Chokwadi chiripo ndechekuti ZEC ndo yakagara pasi, inogara sedare rezimhosva inonzi nomination court, inonongedza maMP emapato akasiyana siyana, inoveta, inopinda nokusarura kana kupepeta mapato, kupepeta mazita, kupepeta masymbols. Saka isuti MDC Alliance tiri bato sematorerwa atakaiko panomination court. So kuenda kwatakaenda kuconstitutional court tichikwikwidzana navamunanga vachiti mabira sarudzo, mabvuta masimba, mabvuta mavhotsi, vanhu havana kuwirana nemi. So kukwikwidzana kwatakaita navamunangagwa tichienda kuna na Supreme Court, ivo vane zvimbwasungata zvine zvimwe zvikonzi zvavanoshandisa. Sekukwikwidzana kwatakaita nezanu PF nana Thokozani Kupe neMDCT kumasarudzo dzatakaita tikaenda kuparamendi, Kupe anga ane mavhotsi ake, MDC Alliance yanga ine mavhotsi ayo, zanu PF ine mavhotsi ayo, NPF ine mavhotsi ayo. Chaakutishamisa ndechekuti vanga vachimukana rimwe, nhasi vakuya vachiti mombe dzose dzanga dziri dzamai dzamai Kupe ngavadzisiya dziri nhatu zvadzo dzinechikamira makumbo, ngavachinotora danga rakazara ranga riri MDC Alliance. Ndo zvatiri kuona kuti chachimwe chiitiro chisiri chemutemo, ava mamwe mabatiro asiri ekuremekedza atinoona ari kuitika, zvinova zvinhu zvatoda kuti tinge tichigadza nokurumidza.
Tiri kuona kuti nhengo dzenyu dziri muparamende dziri kudzingwa nebato riri kufanira kutungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe. Muri kutora matanho api kuti izvi zvisarambe zvichiitika?
Pagadzirise ipapo vari kudzingwa neparamende ichishandiswa nezanu PF. Vari kudzingwa nokuti vaona hovhorosi yavari kupfeka. Kupe nevamwewo vari kutorwa vari kupfekwa sehovhorosi, vanopfekwa sehovhorosi nezanu PF kuti vashandiswe sana Dhaka Boy, vashandiswe sevabiki, vashandiswe sevadzvenyiriri, vashandiswe sevabvuti vezvakavhoterwa nevanhu. Isi hazvitikanganisi nokuti chinonzi paramendi kusarudzwa nevanhu, chinonzi paramendi izwi revanhu. Haugoni kunombunyikidza izwi revanhu, haugoni kunombunyikidza zvido zvevanhu nesimba revanhu, chero kabvuta ukanoti vanhu tabvisa. Iko kuda kutobvisa vanhu iko kuri kuitwa nezanu PF ichishandisana nehama dzayo. Zviri kuitwa nokuti vari kutya vapererwa. Isaini yedesperation, isaini yokupererwa, isaini yokushaya mano inoda kuti igadziriswe, inoda kuti ibatwe, ifambiswe, zvinhu zviite kuti vanhu vaone kuti vangafambisa kuenda musangano wedu uende mberi sei. Saka haisi hativhunduki, isu hatina matambudziko atinotya, tinongoramba takatarisa kuti tiri kuenda mberi. Vanhu vari pachena, vanhu vari kuziva zvavakananga, ende hatisi kuzovhunduswa. MDC Alliance yakasimba muparamendi, icharamba yakasimba. Vakaramba vachida kuita mahumbwa vari kuita, tichasvika pakudhirowa mutsetse semadhoera atakuita mutsetse kuti izvi hazvibvumizwe, uye hatisi kuzozvibvuma kuti zvakavhoterwa navanhu zvombunyikidzwa nematsotsi nemakoronyera anenge ari kushanda nezanu.